manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechitatu kubvumbi 22, 2020. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
The body of the deceased, you know, is being handled in line with the laid down standard
COVID-19. Mapurisa oshushikana neuwandu wevanhu vari kubuda mudzimba dzavo vaine magwaro anovapa mvumo yekuita izvi. Vabereki nevadzidzi vakawanda vochema-chema neurongwa hwekuti vadzidzi vashandise internet panguva ino ivo vasina mari inodiwa kuita izvi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vanhu vafa necoronavirus munyika vave vana zvichitevera kufa kwemumwe mudzimai muHarare nhasi nechirwere ichi. Chipatara chafira munhu uyu chabva chavharwa zvekuti hachisi kutora varwere vatsva. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Rukota rezveutano vaobhadhaya moyo vaudza vatori venhau nhasi muHarare kuti munhu wechina afa nechirwere checoronavirus ashayikira pachipatara cheWest End muHarare asi anga ari wekumhondoro.
The body of the deceased, you know, is being handled in line with the laid down standard
Vamoyo
vati kubva pakasvika murwere uyu pachipatara ichi vashandi vepo vakaita zvese zvinotarisirwa kudzivirira kutapukirana kwechirwere ichi. Vamoyo vatiwo chipatara ichi chapapfaidziwawo mishonga unouraya utachiona weCOVID-19 uye chipatara ichi chavharwa senzira yekuona kuti utachiona hautatapuriranwe.
You know, we have since ensured that there are no more admissions at West End Hospital until further.
Pari zvinotambovhara chipatara cheWest End kuti chisabatsira vamwe varwere kusvika tagutsikana. Varwere vange varipo vari kumakamuri epamusoro asi murwere akasvikira pane pasi.
Vamoyo vatiwo pachiri kuitwa tsvagiridzo yekuti mufi uyu akabatwa sei nechirwere ichi vachiti chavanongoziva ndechekuti murwere uyu akabva kumhondoro. Vatiwo kana vawana ruzivo urwu nyika ichaziviswa. Kunyange hazvo Studio 7 isina kukwanisa kubata mhuri yemufi, bepanhau reHerald rinoti mufi uyu ndeambuya Nguni, amai vava Sylvester Nguni, avo vaimbova gurukota muhofisi yemutevedzeri wemutungamiriri wenyika amai Joyce Mujuru. Pasi pemitemo yehurumende, mufi anofanirwa kuvigwa nekukurumidza mukati memaawa 24 kubva nguva yaafa. Vaimbova gurukota rezveutano muhurumende yemubatanidzwa uye vari munyori wezveutano muMDC inotungamirirwa navaNelson Chamisa, Dr. Henry Madzorera, vati zvakakosha kuti vanhu vane chirwere ichi vaende kuzvipatara zvakatarwa kuitira kuchengetedza vamwe varwere vari muzvipatara izvi.
Asi chinhu chikuru chiri kunyanya kutyisa ndechekutizo tichine vanhu vari kuenda kumaprivate hospital saizvozvo vachinosangana nevamwe varwere panguva yatinoziva kuti tine COVID-19 epidemic muZimbabwe. Izvozvo zvichatikanganisa pakuti zvicharamba zvichiparadzira chirwere kuno vamwe vagara vari mumahospitari. Tine maisolation centers edu akaitwa set up. Taritarisira kunge kuti ndo kunofanira kuenda vanhu vese vanofungidzirwa kunziva nechirwere checorona. Zvaakutyisa kana tichiramba tichida korona mumaordinary wards edu.
Vamadzorera vatiwo kukwira kwehuwandu hwevarwere vecovid-19 nendufu munyika mucherechedzo wekuratidza kuti zvinhu zvave kuipa munyika. Vatiwo hurumende ngaitore mukana uno wokuvharwa kwenyika kuvheneka vanhu vakawanda kuitira kuti vane chirwere ichi vasasangane neveruzhinji. Mumagwaro akabudiswa nebazi rezveutano nezuro, vanhu 27 vabatwa nechirwere ichi munyika. Bazi rezveutano rinotiwo vanhu 400,000 rine 50 nevapfumbamwe vakaongororwa utachiona wecoronavirus munyika. Chirwere ichi icho chakatanga kuChina gore rapera chabata vanhu vanodarika 2,500,000 zviuru pasi rose uye kuuraya vanhu vanodarika 100,000. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Mapurisa anoti ari kushushikana zvikuru neuwandu hwevanhu vari kupinda mumaguta vaine matsamba anovapa mvumo yakanyorwa nevakuru vakuru vakasiyana siyana. Izvo anoti zvinogona kuvhiringidza urongwa hwekurwisa chirwere checoronavirus. Nunurai Jena anoti panyaya inotevera.
Mapurisa akawanda ari kuti ari kushamisika zvikuru neuwandu hwevanhu vari kupinda mumaguta vachitenga zvekudya, vamwe vachingombeya mbeya zvisina maturo asi vaine magwaro anovabvumidza kubuda mudzimba dzavo. Mukuru wemapurisa mudunhu reMashonaland West, amai Priscilla Makotose, vanoti vanhu ava vanenge vaine matsamba anovapa mvumo yekupinda mumadhorobha, izvo zvave kuita kuti basa ravo rekuti vanhu vagare mudzimba rivaomere zvikuru. Amai Makotose vanoti matsamba ari kufamba nevanhu ava anoratidza kuti akanyorwa kubva kumapurisa nemakambani pamwe nemakurukota ehurumende.
And everybody has a letter from everyone. So it becomes very difficult in enforcement. So we would really love a situation where we can get a regulation as where who is giving the letters. Because the letters that I have been seeing, every employer was issuing a letter. So we are really back to normal. Police is issuing the letters. Employers are issuing the letters. Ministers are issuing the letters. So it becomes again a confused sort of, for regulation purposes, it becomes very difficult.
Amai Makatose vanoti sezvo mapurisa asina motokari dzakawanda dzekuona kuti vanhu vose vatevedzera mutemo wekugara mudzimba, zvakakosha kuti madzimambo nemasabhuku vaudze vanhu vavo kuti vagare mudzimba sezvo vaine izwi rinoteererwa zvakanyanya.
So we are hoping that if community leaders, masabhuku aya akatora a role, and then they are saying, my villagers, mukarwara tinofa tese takadai, ndiani anosara muvillage muno? Saka tikadaro zvinogona kutibatsira.
Gurukota rezvekuburiswa kwemashoko uye vari mukuru wetask force yecovid-19 mudunhu reMashonaland West, amai Monica Mutsvangwa, vati mapurisa nevakuru vematunhu chete kana kuti maprovincial development officers, avo vaimbozivikanwa nezita rekuti provincial administrator, ndivo chete vanofanirwa kunyora matsamba. Amai Mutsvangwa vatiwo makurukota ehurumende, nhengo dzeparamende nemakanzura havafanirwe kunyora matsamba ekufambisa munguva ino yekuvharwa kwenyika. Amai Makotose vanoti kuvhara madhorobha kwenguva yakareba vanhu vachitadza kutenga zvekudya kune dambudziko rakunounza, sezvo vanhu vachizoda kutenga vose kamwe chete vakawanda kana vabvumirwa, izvo zvinozoita kuti mapurisa atadze kuchengetedza runyararo sezvo munhu wose anenge ave kuda kutenga. Ndakamirira Studio 7 muChinoyi, ndini Nunurai Jena.
Vamwe vabereki vane vana vanofanirwa kunyora bvunzo dzakakosha gore rino vanoti vari kutyira kuti vana vavo vacharasikirwa nenguva yakakosha yekudzidza nekuda kwechirwere checoronavirus. Vamwe vadzidzi vari kuzvikoro zvepamusoro vari kuchemawo nerekuti havana mari yekuti vaite zvidzidzo zvavo paintanet sezviri kukurudzirwa nehurumende. Taurai Shava anotipanyaya inotevera.
Vamwe vabereki vataura neStudio 7 vati hurumende inofanirwa kubuda pachena panyaya yekuti dzidzo yevana vekuprimary nesecondary ichaenderera mberi sei uye kuti vanofanirwa kunyora bvunzo vachaita sei. Mumwe mubereki ane mwana ari kufanirwa kunyora bvunzo dzegrade 7 gore rino, amai Rudo Makamure, vati vanofunga kuti dai bvunzo idzi dzaendeswa mberi.
Mafungiro angu anoti madates ngaachinjwe aiswe muna December ekunyora examination kuitira kuti vana vedu vaone nguva yekuverenga nekuzoti vanyore mibvunzo dzavo zvisina madisturbance. Chirwere chakonzera nyika yese, hachina kuafekta isu tega. Saka madates ngaangochinjwa kuti vana vedu vakwanise kuiwana nguva yekuverenga.
Muzvare Tafadzwa Musika, avo vanochengeta vana vemukoma wavo vari mugrade 7 nefom 4 vatiwo kunyange hazvo vana vachigona kuverenga vari kumba, maverengero aya anosiyana nepavanenge vari kuchikoro.
Tave takatarisira kuti vana vedu vachange vari kuchikoro kuvacation 2 weeks after vamwe vavhara asiri maexam classes vachiverenga vachipusha for June exams. Then pavanozouya kunokumba for the 2 weeks dzinenge dzasara, isusu vabereki tinenge takavatarisawo togona kuona kuti vari kuleka papi togona kuendesawo for ma extra lessons. But now because of the coronavirus hazvichakwanisi kuti zviitike.
Zvimwe zvikoro zviri kukurudzira kuti vabereki vatengere vana vavo nhare mbozha kana makombiyuta kuitira kuti vakwanise kudzidza vari kumba vachishandisa internet. Mumwe mubereki, amai Oster Magoka, vati havazovose vabereki vanokwanisa kuwana mari yekutenga zvinhu zvakadai uye kubhadhara mari inodiwa pakushandisa internet. Amai Magoka vati hurumende inofanirwa kupindira ichitaura pachena kuti nderipi gwara rinofanirwa kutorwa panyaya iyi.
Isusu mari dzema online hatina, mari dzedata hatina, mwana anenge asina foni achibva kunonana bvukururu anoita sei? Handizivi kuti pangaitwa sei kuti zvigadzirisike. Hurumende iri kufangwa kutotora matanho.
Murongi wamabasa mumubatanidzo weNational Association of School Development Associations and Committees, NASDAQ, Vabani Manokora, vati hurumende inofanirwa kuenzanisa kukosha kweupenyu hwevana uye kukosha kwedzidzo.
Maitirwo anoda kuita zvaanoda kuita tichiita tanzva mativi ese dzidzo yevana vedu nechirwere ichochichi. Saka ticharamba tichingotaura nehurumende sezvatinongoita mazuva ari ose.
Mutungamiri wesangano reProgressive Teachers Union of Zimbabwe vatakavafira Zhou vatiwo hurumende haifanirwe kuda kumhanyira kuti zvikoro zvivhurwe kana chirwere chichiri kutekeshera. Vati pane vadzidzisi vari kudzidzisa vana nenzira dzakadai seWhatsApp vakati zvakakosha kuti hurumende itsigire nekuvandudza urongwa uhu.
Chataifunga kuti hurumende vasapote maefforts anoita navarairidzi kuti vave nedzifoni dzinokwanisa kubata vana vega vega nekubatsirawo kuna dzimwe mhuri dzisinawo mafoni anoenda paWhatsApp. Ndozvataifunga kuti izvi zvingabatsira.
Hatina kukwanisa kunzwa divi regurukota rezvedzidzo vaKane Matema panyaya iyi sezvo nhare mbozha yavo yange isingabatiki. VaMatema vanogarawo vakaudza Studio 7 kuti havafi vakataura nayo nepamusana pezvirango zvaanoti zvakatemerwa hurumende yavo neAmerica. Asi vachipindura mubvunzo wekuti ndeape matanho ari kutorwa mune zvedzidzo kwakatariswa chirwere checoronavirus, munyori mubazi rezvekufambiswa kwemashoko vaNick Mangwana vati hurumende iri kugadzira urongwa hwakazara hwekuona kuti dzidzo ingaenderere mberi sei. VaMangwana vabvuma kuti vadzidzi vakawanda kunyanya vekumaruwa havakwanise kudzidza vachishandisa internet, vakati hurumende ichabuda neurongwa hwainahwo panyaya iyi uyewo pakuti zvikoro zvichavhurwa rini. Zvichakadaro, vamwe vadzidzi vemuzvikoro zvepamusoro havazi kukwanisa kudzidza vachishandisa internet nekuda kwekudhura kunoita nzira iyi. Mumwe mudzidzi uyo angozvidoma nezita rekuti Tafadzwa ati vabereki vakawanda havakwanisa kubhadharira vana vavo mari yeinternet nekuda kwekuoma kwakaita zvinhu munyaya dzemari munyika. Mumwe zvemudzidzi Tabeth Magiganwa ati dai vemakambani enhare mbozha neinternet achipa vadzidzi mutengo wepasi.
Tamine yatere yakatongooma tsukurasikirwa nezvizhinji. Data rachonaka riri kudhura haritotangiki. Ndingada kuti kana tichikumbira mai kana kuti baba havasikinawo kubasa. Zvimari zvazvina zvinenge zviripo ndosati kutatarika tikwanisa kuwana zvinhu zvemumba. Hazvisi kutokwana, zvinhu zvazvina zviri kudhura. Tinakwanisa kubetserwawo nekuti tiwanise access to internet, tiakcesa zvinhu zvedu for free. tutazi zedu sekuchikoro tinotenda zvingafamba zvakanaka.
Mudzidzisi wezvidzidzo zvepamusoro munyaya zveupfumi uye vari muongorori akazvimirira ega vaFelix Chari vaudza Studio 7 kuti kushandiswa kweinternet mukuita zvidzidzo zvepamusoro hakusati kwasvika padanho rakakura muZimbabwe nekuda kwezvikonzero zvakasiyana siyana.
Zvikoro zvizhinji zvedzidzo yapamusoro zvinosanganisira mauniversity, mapolytechnic nemateachers college zvakabatwa necovid lockdown zvisina kugadzirira kudzidzisa vana padande mutande reinternet zvatinoti pachirungu e-learning. Vadzidzisi vazhinji havana ruzivo kuti zvinombofambiswa sei uye havana makombiyuta anodiwa. Vana vazhinji kusanganisira vanogara mumaruwa nemadhorobheni havana makombiyuta uye madata bundles okuenda paindaneti.
Pari zvino zvikoro zvepamusoro zvemunyika zvakavharwawo senzira yekuedza kudzivirira kupararira kwechirwere checoronavirus icho chauraya vanhu vanodarika zviuru zana nemakumi manomwe nezvisere pasi rose kusanganisira vanhu vana muZimbabwe. Ndakamirira Studio 7 Mugweru, ndini Taurai Shava.
Uwandu wevanhu varikufa nekuda kwechirwere checovid-19 mukati mezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika hunonzi huri kuramba uchikwira zvikuru sei muzvizvarwa zveZimbabwe zviri kugara nekushanda kuBritain. Vakawanda vevanhu vari kushaya ava vanhu vaishanda munyaya dzezveutano izvo zvakavaisa ivo pamwe nemhuri dzavo munjodzi. Izvi ndizvo zvinonzi zviri kuitikawo mune dzimwe nyika kusanganisira muno muAmerica umo mune zvizvarwa zveZimbabwe zvashaya pamwe nekubatwa nechirwere ichi izvo zvinoshanda muzvipatara kana mumisha inogara vakwegura. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checovid-19 muAmerica hunonzi neJohns Hopkins University wadarika mazana masere nemakumi maviri neshanu ezviuru kuchitiwo vashaya vasvika pamakumi mana neshanu ezviuru nemazana matatu nemakumi masere nevaviri. KuBritain vanhu vabatwa nechirwere ichi vanonzi vadarika pazana nemakumi matatu ezviuru vashaya vachinzi vasvika zviuru gumi nezvinomwe nezana nemakumi masere nevana. Mufundisi Richard Kurumidzai Sabvute vekereke yezayoja Forward in Faith vanoti chave kudiwa pane inonguva ndechekuti vana veZimbabwe vari kunze kwenyika vabatane kuitira kuti varambe vachisimbisana munguva ino. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7 muchirongwa chedu chatinotarisa zviri kusangana nevana veZimbabwe vari kune dzimwe nyika. Avo vanga vari mufundisi Richard Kurumidzai Sabvute vezayoja Forward in Faith vari parunare kuManchester, Britain naJonga Kandemiri weStudio 7.
Nyaya yecoronavirus nemafire ari kuita vanhu vekwedu kumusha kwedu maZimbabwenzi muno munyika. Chekutanga ndechekuti hatina kumbofunga kuti chirwere ichi chichaparadza vanhu vakawanda. Uwandu hwevanhu vaparadzwa hwanyanya uye kana kuti hwakawanda. Chandinofunga ndechekuti vazhinji vedu tanga tisikuziva ruzivo rwakaita rushoma panyaya yekuziva kuti coronavirus iyi COVID-19 chii. Nyaya iripo yekuti maZimbabwenzi vari kufa vakawanda ichokwadi. Asi tikatarisawo haaziri maZimbabwenzi oka vari kufa. Tine hama zhinji dzinobva kunyika dzakasiyana siyana kuAfrica nekuAsia nemuno muEurope. Vanhu vakawanda vari kufa. Asi chandoda kuti nditaure kwamuri ndechekuti ruzivo rwevazhinji maZimbabwenzi rwakaita rushoma kuti chirwere ichi chirwere chemhandoi. Inini pachangu samufundisi ndakatombofunga kuti hachisi chirwere chingaparadza vanhu vakawanda. Ndaingozvitorawo casually. Asi nekuongorora nekunzwa nekuona ndiri kuona kuti chirwere ichi chiri kuparadza vanhu vakawanda. Inyaya yekungoti hatina mastatistics akazara ekuti tizive kuti maZimbabwenzi wafa pari zvino vangani, maNigerians wafa vangani, maGhanaians wafa vangani, maAsians wafa vangani. Asi kufa kuri kufiwa.
Pane zvamungati here zviri kupotswa kana kukanganiswa naivo vari kushaya vari mubasa ravo kana vari kusangana tsaona iyo iye coronavirus kana COVID-19?
Mubvunzo wakanaka wamabvunza wakandimiri. Handingati ndine mhinduro yakazara pamusoro penyaya iyoyo, nekuti area yedu isu sevafundisi tinonyanya kudhira nenyaya yezvemweya, uyo tichibatsirawo zvakare pane zvenyama. Ndinofunga kuti inga yakwana nguva yekuti maZimbabweans kwese kwatiri, kuzvipatara, homes kwatiri, tinyanye kuziva nokuti rekudaro soko kuti vanhu vangu vanoparara nenyaya yekusaziva.
Ruzivo rupi mufundisi rungadiwa nemunhu anenge achishanda kuchipatara kana kumisha inogara vakwegura, tichiona kuti muri kuti vanogona nge vari kushayiwa ruzivo?
Ruzivo ndorekuti usati watopinda mubasa imomo, make sure kuti equipment yaunofanira kunga uinayo yokupfeka unayo yakazara, uye kuti uri kuteerera maguidelines aunofanira kuti uteerere nekuita.
Avo vanga vari mufundisi Richard Kurumidzai Sabvute veZayoja Forward in Faith vari parunare kuManchester, Britain, naJonga Kandemiri weStudio 7. Sangano rembatanidzwa wemakereke munyika reZimbabwe Council of Churches raparura urongwa hwekubatsira vanhu nezvekudya munzvimbo dzakasiyana-siyana, uye nhasi range richiita izvi kuBulawayo. Izvi zviri kuuya apo vanhu vakawanda vari kuti vave kuziya nenzara vari mudzimba, sezvo vari kunzi vagare mudzimba pachityirwa kupararira kwechirwere checoronavirus. Gwaro raburitswa nesangano rinoona nezvemamiriro ezvinhu munyaya dzekudya reFood Security Information Network rinonzi Global Report on Food Crisis rinoti vanhu vemuZimbabwe mamiriyoni mana nezviuru mazana matatu vachada rubatsiro kusvika muna chikumi, asi richitiwo hurumende yeZimbabwe haikwanise zvachose kubatsira vanhu ava. Hurumende pari zvino iri kupa vamwe vanhu madhora mazana maviri emari yemunyika pamwedzi, asi vakawanda vanoti ishoma zvikuru, uye vamwe vanoti havasati vapiwa kusvika pari zvino. Mukuziya zviri kuitwa nemachechi, tabata munyori mukuru weZCC Reverend Kenneth Mutata.
Pane urongwa hwemhando dzakasiyana-siyana, blessing hwekutanga nehwekuedza kubatsira vanhu vasina chekubata panguva yelockdown. Tiri kuisawo ruoko rwekuti tibatsire kuti mhuri dziri kutambudzika dzingawanawo kakatsapo pano neapo kungoti vakwanise kupfuudza nguva iyoyo.
Ndekupi kumwe kwamuri kupa vanhu rubatsiro pari zvino, Reverend Mutata?
Izvozvi pane kwatiri kupa zvekudya kunana Mhondoro, kunana Gutu, kunana Marondera. Asi tiri kuunganidzawo kuti tikawana humwe upfumi tingaisawo kune dzimwe nzvimbo dzakasiyana-siyana. Chechipiri ndechekuti vafundisi vedu ndo vanenge vari kufront line, vanhu vanenge vane machallenges nenyaya yeCovid, mamwe maissues ari social ari kuimeja nenyaya yekuti vanhu vagara pamwe chete zvavanga vasina kujaira, maconflicts ari kuitika mudzimba, mapressures ari kuitika nenyaya yechigwere ichochi, kwozouya vamwe vanhu vachabatwa nacho chigwere vagova anxious, vamwe vagofa. Saka zviripo nezvekuti tinogadzirira sei kuti vafundisi, sezvo vange variko kufront line ikoko, vange vari prepared. Saka tiri kurana training psychosocial support kubatsira vafundisi kuti vaite basa ravo nemazvo, blessing.
Asi ivo vana mufundisi vacho vanenge vaine zvekuzvidzivirira here zvakaita semamask kana kuti magrovos?
Inyaya yakakosha iyoyo, blessing, nokuti vafundisi ava vane madangers akada kufanana na chiremba nenyaya yekuti kana pakaita contact nevanhu vanenge vakabata utachiwana hweCovid zvinovaafekta vafundisi. Saka chatiri kuedzawo ndechekuti kana zvichibvira tiwanire vafundisi vedu zvavangapfeka kuti vazvidzivirire asi nyaya huru ya tiri kuwaudza inyaya kuti vanofanira kumaintaina distance inorehwa nyaya kugeza maoko nemamwe maprecautions ese anozikamwa nenyaya inechokuita ne COVID.
Munyori mkuru weZimbabwe Council of Churches, Reverend Dr. Kenneth Mutata, vachitaura vari parunare muHarare. Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media.
Chirongwa chedu che Let's Talk ngati kurukurei chatinokupakurirai pa Facebook page yedu ye VOA Shona nemusi wechipiri china nechishanu. Nasi tanga tiri kuenderera mberi tichitarisa zviri kuitika pasi rose panyaya yedambudziko rechirwere checoronavirus.
Tarangu ndini Simbi Soranga, ndiri chiremba ari kuno ku North Carolina. Ndiri kukurudzira maZimbabweans vari kumaruwa kuti ngatisa ungana zvakanyanya kusvika chirwere cheCOVID-19 chapfuura, nokuti paya patinoenda kundufu nokumakereke kana pamusangano inoitwa munharaunda ndo patinokwanisa kuparadzira chirwere kana kuenda kumadhibhi nedzimwe nzvimbo dzakadaro. Panguva dzinedzi ngazvimbomira kusvika chirwere taona kuti hachichapararira zvakanyanya muZimbabwe. Tinonzwa vakawanda vari kutaura nenyaya yekuti malaria yawanda munharaunda dzavanogara. Chimwe chacho chiri kudaro iCOVID-19 iri kutipa masymptoms akada kufanana nemalaria. Kana pane vanenge varwara vanofanira kuonekwa nana chiremba kana kufonera vana chiremba kuti zviongororwe kuti chinyi chiri kuitika, nokuti chirwere ichi chiri kupedza vanhu chinyararire. COVID-19 chinonetsa ndechekuti hapana mushonga, saka wabatwa nacho unenge wautongonamata kuti uchapona. Vazhinji havo chinofadza ndechekuti vari kupona, but kuzoziva kuti achapona ndiani asingapone ndiani manje idambudziko. And kuti tikaramba tichiungana zvataita semazuva ese, tinenge tichitobatsira kuti chirwere chipararire. Endo mwachabatwa nacho muviri haina kusimba, ndo paya pamunongozonzwa kuti vachibva kurufu vakatosvika kumba vachirwara. So zvinoda kuti tese tichenjerere, haino ibasa guru chaizvo vanhu vese pasi rese panguva dzino. Asi ndinongokurudzira kuti ngatimbogarai muZimba kwenguva yakati kusvika 2 weeks dzatikaitwa extension dzadarika. Upenyu haufanira kunge huri business as usual, nokuti vamwe vari kudarikirwa noupenyu panguva idzi. Ndatenda hangu.
Ini ndiri Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa mamiriro akaita zvino munyaya dzecoronavirus. Takatarisa zviri kuitika kuzvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. Zvonguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Chipatara cheWest End chinovharwa mushure mekunge chafira mumwe munhu nechirwere checoronavirus. Izvo zvabva zvasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi muZimbabwe pavana. Mapurisa oshushikana neuwandu hwevanhu vari kubuda mudzimba dzavo vaine magwaro anovapa mvumo yekuita izvi. Vamwe vabereki nevadzidzi vakawanda vochema-chema neurongwa hwehurumende wekuti vadzidzi vashandise internet panguva ino ivo vasina mari inodiwa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana mangwanani. Anokonekai nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiyai muchinzwa nhau dzeIsindebele.
Soku isika tisenda baku.